Vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu munyika mose vakanda mapadza pasi vachiti hurumende iri kuramba ichivabata kumeso pazvichemo zvavo izvo yakavimbisa kugadzirisa makore akawanda apfuura. Vanamukoti ava vanoti vari kuramwa mabasa kwete senzira yekutsigira vana chiremba avo vave nemazuva gumi nematanhatu vachiramwa mabasa asi kuti ivo vane zvichemo zvavowo zvisiri kugadziriswa nehurumende zvavanoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi. Vanamukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Sachigaro weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vati ichokwadi kuti nhengo dzavo zhinji dzaramwa mabasa kuitira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Vati hurumende iri kutaura navo nechinangwa chekugadzirisa zvichemo izvi asi vati zvinenge zvavimbiswa nehurumende zvichazeiwa nesangano ravo voona matanho ekutora. Vashanyira Studio 7 zvipatara zvemuBulawayo vanamukoti vanga vachidzokera kudzimba dzavo mangwanani pasina basa ravaita. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa gwaro rinoshora gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa richiti vaparirenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti varatidza kukundikana kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano. Munyori mukuru weWomen's Committee muZCTU amai Barbara Tanyanyiwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira kuramwa mabasa kwemadhokotera nana mukoti vachiti zvakakosha kuti vapiwe mugove wavo wakavafanira.
Nyaya iripo haizi kuti vari kuendereye kustrike asi nyaya iripo ndiyo kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dziripo idzo dzidzi dzeutano zvakare samadzimai tiri kuti vana mai vanowanikwa varivo vanonyanya kushungurudzika mumahospitals nekunyaya yekushayiwa attention yemadoctors nenyaya yekushayiwa kwemishonga. Izvozvi kutaura kunoko vana mai vari kufa, tiri kuwanikwa kuine macases evana mai vari kushaya vachisununguka, vari kushaya nenyaya yekensa isi kurapwa, vari kushaya nenyaya yezvimwe zvirwere zvakawanda wanda zvinobata bata madzimai. Saka tiri kuti hurumende especially kunyanya president ED Mnangagwa ngavambosiya zvemabhizinesi zvavari kufambira kuna naforosi uku. You can't say kuti Zimbabwe is open for businesses when people are dying.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Parirenyatwa kana kuhurumende panyaya iyi. Asi hurumende inoti haina mari yekugadzirisa zviri kudiwa nebazi rezveutano. Vanhu vakawanda vanoti kuramwa basa kwemadhokotera nana mukoti kuri kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Takunda atange aperekedza sekuru vake kuRichard Morris Hospital, chikamu chechipatara cheUnited Bulawayo Hospital panorapwa vanhu maziso, asi ati vatadza kuwana rubatsiro.
Zvinhu zvinenge zvinonyatsa kumira zvakanaka. Ndamboenda paRichard Morris makuseni kuUBH nasekuru vangu vasiri kunzwa zvakanaka, vangu vanedambudziko remaziso. Saka tasvika tikaudzwa kuti havasi kukwanisa kunge vachibatsirika nechikonzero chekuti vana chiremba vanga vasiri kupa mabasa. Tazonzwawo zvakare kuti hanzi even vanamukoti vadecidawo kuti vajoine vana chiremba. Saka sekutaura kwatiri kuita vanhu havasi kukwanisa kunge vachibatsirika, matambudziko ese ari kuenda nevanhu vachinorapwa havana munhu ari kukwanisa kuvaatenda nechikonzero chaizvozvo. Tinongoshuvira kuti dei zvaigona hurumende yatora madanho dava vanhu vari kutambudzika muzvipatara mamiriro zvakaita parizvino.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vadhinilizwe Chuma, avo vanomirira Ntumbane yemakandeni mudare reparamende, vati nhengo dzeparamende dzinogara dzichitaura kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nebazi rezveutano.
Tirizoona izvozvo, tikuona kuchitengera machiefs motokari, whereas mahealth institutions edu ana matrucks akakwana. Mahealth institutions edu ana mastaff manurses akakwana or personnel yehealth yakakwana. Zvese izviri kucompromisa health service delivery yenyika yese. Tiri kuzitaura kuparliament. At one point takataura kuti tikuriona government yechu also iita emphasis kudefense. We are not in a state of war. Government yetu should redirect ma priorities ayo auye pa health, auye pa education.
Mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende amai Dhoka Sivanda vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano pamwe nedzidzo munyika.
Kuti hurumende haina mari hizi excuse iyoyo. Hurumende basa rayo kumeka shuwa kuti mari dzevashandi dziripo, vashandi vapiwa mari dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngaiende kuSouth Africa inotarisa kuti mamwe madhokotera ari kupiwa mari iende kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana ichiita copy my best practices. Kushayiwa mutemo kuri kuita vari kutimirira kumusoro wesoro kana kuti ndoti kushaiwa hunu kwavanoita ivo vanobhururuka vachienda vachinorapisa munhu akanzwa gumba mhanyaenda kusouth africa amhanyaenda kusingapore kunorapisa gumba kwadii kungobhadhara dhokotera wemunomu kuti ave competent wadii kungogadzirisa zvipatara zvemunomu
nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vari kuwedzera matambudziko akatarisana nevarwere munyika yose sezvo vana chiremba vanodarika chiuru chimwe chete vari kuramwawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.